kutaurirwe muri rekwa dzamara zvakare vari nhengo yeboard roitaidza mara trust vapatson dzamara vaudza studio 7 kuti vaona zvakakodzera kuratidza rudo kuvanhukadzi mumwedzi uno unova iwo mwedzi wakatsakatika mukoma wavo itai makore mashanu apfuura vati kunyange hazvo mukoma wavo aiita zvematongerwo enyika kurwira kodzero dzevanhu pamwe nekutapa nhau vaiita zvese izvi nekuti vaive nerudo uye itaidza mara trust ichaenderera mberi nemwoyo munyoro wavo
saka chatunza pano mweya waitaidza mara mweya werudo mweya wekuda kubatsira nekuti zvaaitoita zvezvo kwangu ndotoda kubatsira nyika nevanhu vari munyika kuti vabengenuke kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika yedu saka nitauya tiri mumweya iyowo wekuti tinge tichibatsira vamwe mumweya werudo ndozvatunza pano
vati sangano ravo raparura basa raro mumusha wehighfields nekuti ndimo makazvarirwa itai asi vati vachaenda kune dzimwe nzvimbo vachibatsira madzimai nevasikana nezvekutevera pamwe neruzivo munyaya dzakawanda dzinosanganisira mutemo dzidzo pamwe neutano
saka tiri kuvaka yatinoti pave bank nekuti tichanga tichipinda maboka akasiyana-siyana mumachechi muzvikoro nemakadaro-daro tichitaura nemadzimai uyezve tichivapawo mapastori even kuna nababa kumaburial society tichasvika nekuti vanogara nanamaizvi saka vanenge vachinopawo anamai mapastori atinenge tavapa isusu weitaidza mara trust
vamwe vapinda muchiitiko chanhasi ndeamai remembrance zuze avo vati kunyange hazvo vadzamara vasati vawanikwa vanofara nezvaitwa nesangano iri kucherechedza upenyu hwavo pazuva iri
tawana madrinks tanwa nemapedzi aiwa vadzamara vaita basa
mumwe musikana asina kuda kudomwa nezita audza studio 7 kuti yabatsirikana chose nhasi
hatifira nemapedzi avatipa tine chikamu chavatihafurira
zvichakadai vaparsoni dzamara vazivisa kuti gungano rokucherechedza makore mashanu mukoma wavo apambwa nevanhu vasingazikanwe mumusha weglenview richaitwa nemusi wechipiri muharare vati kusvika pari zvino havana ruzivo kuti mukoma wavo ari kupi kana kuti mupenyu here
tikubatwa kunge tisiri vanhu vemuno munyika nekuti ivhinhu vatungamiri venyika takavanyore kuti nyaya iyi ngaichipedzwa nekuti panodiwa kuitwa woclosure handiti vanhu vofambira mberi neupenyu hwavo zvinhu zviri kutikatyamadza izvozvo
vadzamara vakapambwa masikati machena musi wa9 kurume kuglenview nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori sezvo vainge vamboshungurudzwa zvakanyanya nemapurisa apo vairatidzira vachikurudzira vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe kuti vasiye basa vanorwira kodzero dzevanhu Zimbabwe Human Rights Commission nevamwe vaishanda navaitaidza mara ndevamwe vakakokwa kugungano iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.